varadzivese vari ashiririrwa mabva mezvirwasi azvinyera zvabwe nevamwe vese vane shungu nenyaya yekuti muhoro wavo uwedzerwe kutanga nhasi for the next 12 days havasi kuzenge vachienda kumabasa vari kuratidzira vachikumbirira hurumende yavo kuti izive kuti hurumende ichiri neobligation yekudzora mari yedu kudzokera pamari yataitambira before October 2018 tiri kufara kuti misangano mizhinji yaitwa munyika muno yekumacommunities vanhu vasimudzira vakasimbisa kuti nhasi hakuna munhu achaenda kumabasa saka urongwa huri kubudirira huri kuenda mberi hakuna chiri kuita kumashure
zvii zvamuri kunyunyuta nazvo zvaita kuti mutore matanho aya
zvichemo zviri zvikore zviviri takabvisa chebhonasi yakai tinoda kuti itwa 100% yesarari ya 2018 asi takazoibvisa mushure nekunge hurumende yachirenda kupa bhonasi remaus tikati hatiti kuita sevanhu vasingati kubvisisa tikati tisavakumurugaia tosiya zvichemeso takabva nezvichemo zviviri kecha zvekuti hurumende ichidzorera mari yedu yataitambira before October 2018 hurumende
imi muri kuda kutora danho iri matadza here kuita nhaurirano muchigara pasi nehurumende
havadi nhaurirano pese patinotaura navo vanotofuratira tinoramba tichikumbira kudai mationawo dai mationawo zvinhu zvavo zvinogadzirwa kuchihwanzi zvokuuya semasurprise kana kuhuri kudzvanyiririkevana vachipachaizvo haungazvitambira unogwarizoemachikepwese tinotika toshamisika kuti hurumende yedu tiitika kutaura nevanhu vayo isiri vashandi vehurumende tichisukira tatishondiwa nehurumende kuti regai kutaura nevashandi vedu asi hurumende yedu inoratidza kunge isina hanya nevashandi vayo vanoishambira kuchivera vechitonga ndizi hurumende yekupa vanhu dzidzo muzimbabwe asi vanongotiona sevanhu vazvenhando vasikakana mubasa rese
tiri kuona kuti nguva yamuri kuda kutora danho iri rekurangwa mabasa inguva inenge yakutarisirwa bvunzo hamusi kukoshesawo here nyaya yebvunzo
bvunzo totoikoshesa zvakaitanyisa chaita kuti tingaende sekuti vanhu vakatowa basa rekupa dzidzo ihurumende isavararedzi basa redu kuita zvatakatumwa nehurumende vakatituma asi vanotibhadhara kuti tsoka yenyu nezvimwe zvese vana vedu tinorwadziwa kuti vaita hurumende isina hanya vabereki vevana vanhu vakutongwadza kuti vaita hurumende isina hanya ndosaka tiri kuti tobezi maexaminations asakarisana tibatsirei zimbabwe tibatsiridze hurumende iite rudo
asi hamutyiri here kuti nhengo dzenyu dzinodzingwa mabasa makanga matora matanho ivai kurangwa mabasa
vakave zimbabwe ngavazive kuti nyaya yacho kuprotestira yematisha aya aitoda zimbabwe sakanyaya vakadzingwa mabasa tine nyika shanu dzakasaina nazo maagreements dzinotoda matisha